Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 20 kurume March 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change nhasi richaita musangano nevatsigiri varo muchinoi. Zvizvarwa zvedzimwe nyika dzemuAfrica kusanganisa South Africa nhasi dzichange dzichitaridzira pamusoro pezvadzinoti hazvisiri kufamba zvakanaka munyika idzi. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inokurudzira hurumende kuti ibetsere mukudzikisa uwandu hwemichato iri kugurwa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change, CCC, riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dziuye kumusangano webato iri uchaitwa nhasi pamahofisi ebato iri muchinoi nenguva dza 10 o'clock mangwanani anhasi. Mubepa reziviso raparadzirwa kuvatori venhau, mutungamiri weCCC Vanessa Chamisa vanonzi vanotarisirwa kutaura pamusangano uyu. Izvi zvinotevera misangano yakaitwa navachamisa munzvimbo zhinji nezuro. Ngatinzwei vachamisa muhurukuro yavakaita naBlessing Zulu weStudio 7 pamusoro pemisangano yavo.
Igore remhemberero hongu tiri kuudzwa kuti mumaruwa vanhu vari kuvhiringidzwa kana sabhuku yedu Madhisheda ari kumbunyikidzwa achimbonyorwa mazita ameno zvimwe zvimagurupu zvakaparevedza nepf zviri kushungurudza vanhu mumaruwa umu zvichitora mazita evanhu, asi shoko nderokuti munhu wakashinga, munhu ari kuda shanduko muZimbabwe. Takaona kwatanga tiri kumamita meda aiwa kai vanhu vakabuda neuwandi vatungamiri vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Anga asiri musangano wevanhu vose vose, musangano wevakuru vakuru vatiri kuti mapoint persons vanosimudza nekuvandudza bandiko reCitizen Movement CCC.
Saka pane misangano yamaitawo here?
Taura kwandiri kuti aizvizi tinotova muMidland tati vagokorudza revakuru vakuru kubva kunana Gokwe Sanyati vachibva ukoko iteuko unopinda munana Shurugwi nana Zvishavane vamwe vachibva kunana Rapanzi Chirumanzi haikona kutaura munana Vhungu muMukobha vese vanga vakaungana kunana Kwete vachirakidza kuzvipira kuti toda kuti munyika muve neshanduko. Ashoko iroro rakurukira vativandudzawo chirongwa chedu chekuti tiri kuti vanhu vemuZimbabwe ngavasarudze macandidates avo, atiri kuti macitizen candidates kana citizen MP, citizen councillor anobva muvanhu, anodikwa nevanhu, anogara nevanhu. Itakasiyana nemamwe makati anoti vanoda uyai hatisiye vachada, isu tinoti anodiwa ndeanopinda kwete anoda, nokuti ukada unoti neta mangwana zvamwe zvakubata zvinokuwisira kure.
Saka munotarisira rini kutanga urongwa hwekuti vanhu vasarudze vatungamiri vacho vavanoda?
Ndatotanga ndozvakaonaka ndatendererawo munyika mbedzi yakazhinji nanatotenderera sevakuru vemusangano tachinobatirairo nevaikoni iye vanonomisawo vesangano pasapo. Saka chirayiro chinotanga kunwiwa chidyo chasvika kuvanhu votomedura chingwa, icho chingwa chekutisarudze dzishi vako kuite vanhu vanotsigirwa vachibva kurushi.
Mune chivimbo chekukunda here vachamisa nezvamuri kuona kubva kune zviri kutaurwa nevanhu nevanhu vamuri kusangana navo?
Gore rino makuwerere kurova seri nekuseri ngoma yejekenisheni wanari zvemukoma wangu uyu nemukoma nahamire kuda kumutinha zvokuti kana ye anonyatsoona kuti apa ndaponekwa ine urombo naye, asi ndo zvinoita mukoma nemunyinina kana vakatamba pamwe chete izvi nemupindira gumbo rimwe chete pachedu, asi tinoziva tiri kunomupukuta zvanzva zvinogezana, ichinei tichigeza tibhakira semunwe nekuti munhu ndo wakudika munyika muno nyika yanga yakapetaka t-shirt yegirini kubva 1980 yeyo nhuwa yaane ziya yaremerwa yaane tsvina yakakugezwa podawo yeyeloi yegoridhe inombouya itsva ndozvatarisa vanhu ndozviri kutaura vanhu
avo vange vari mutungamiri weCitizens Coalition for Change vanelson Chamisa vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Mapurisa muSouth Africa anoti akagadzirira kuona kuti kuratidzira nhasi kwakashedzerwa nebato rinopikisa reEconomic Freedom Fighters hakuzokonzeri mhirizhonga. Manheru ane zuro mapurisa akatotanga kusunga vamwe mune dzimwe nzvimbo. Kuratidzira uku kuchaitwavo nhasi munyika dzakaita seKenya, Tunisia, Senegal neNigeria, chinangwa chiri chokupikisa izvo zvisiri kufamba zvakanaka munyika idzi. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika amai Lainandlela kuti tinzwe maonero avo.
Muzuva ranhasi pane hurongwa munyika shanu dzemuAfrica hwekuti pave nekuratidzira kweruzhinji. Nyika idzi dzinosanganisira South Africa iri kuchamhembe kwedonho reAfrica, kwozoti Kenya iri kumabvazuva, kwozotiwo zvekare Nigeria neSenegal idzo dziri kumadekero kwedonho reAfrica. Nyikawo yeTunisia inove iri kumaodzenyemba ichange iine kuratidzira kweruzhinji.
Urongwa hwekuratidzira uhu huri kurongwa nani?
Urongwa uhu hwekuratidzira huri kurongwa neavo vari mumapato anopikisa. Kana takatarisa munyika yeKenya, vaRaila Odinga avo vakakundwa musarudzo dzegore rakapera ndivo vari kuzenge vachitungamirira urongwa hwekuratidzira pamwe chete nemapato anopikisa eAzimio Coalition. KuSouth Africa zvakare tiri kuona kuina vaJulius Malema, the Economic Freedom Front, vachange vachiratidzirawo zvekare.
Amaindlela, chinangwa chekuratidzira uku ndechei?
Nyika idzi vahwande dziri kunyunyuta nezvenyaya dzematongero enyika pamwe chete nezveupfumi izvo zvakonzeresa kuti mitengo yezvinoraramisa mhuri ikwire kakapetwa katatu panguva diki diki. Mabasa hakuna vawande, uyezve vanavo havasi kukwanisa kuraramisa mhuri. Zvavapo ndezvekuti mhuri zhinji mudunhu reAfrica dzakatarisana nenzara. Munhu wese ane kodzero dzake, imwe yekodzero ndeyekuti munhu ave nechikafu chakakwana, ave nepekugara pakanaka, nechekutiwo zvipatara zvinofanirwa kunge zvine mishonga, uyezve vana vanofanira kuenda kuchikoro. Tikanyanyotarisisa nyika zhinji, kwete idzi dzega dziri kuratidzira, dzakafananawo neZimbabwe neMalawi nedzimwewo, magariro evanhu anosuwisa.
Sekuona kwenyu amaendlera, sei Zimbabwe isina kubatanawo nedzimwe nyika mukuratidzira uku?
Mabvunza mbunzo wakanaka chose vawande. Hongu Zimbabwe iri kusangana nematambudziko akawanda. Asi chikonzero chokuti Zimbabwe haisi kuratidzira chiri kubvira pakuti pane mitemo yemunyika yeZimbabwe inoita vanhu vatyire upenyu hwavo. Tikanyanyotarisa pane Statutory Instrument 101A iyo inove inorambidza kuratidzira kwevanhu, zvinogona kuti munhu anogona kuripiswa fine ye$300 zvichienda mberi. Izvi hazvo hazvirevi kuti kodzero dzekuratidzira hadzipo, kwete. Bumbiro reZimbabwe Human Rights Commission uyezve bumbiro remutemo weZimbabwe rinotsanangura zvizere pamusoro pekuungana pamwe chete nekuratidzira. Asi dambudziko riripo pakuti kodzero idzi hadzisi kucherechedzwa neavo vari pachigaro. Ndiko sakawo zvekare Zimbabwe iri pasi pezvirango zveupfumi kubva kunyika dzakabudirira dzeAmerica neUnited Kingdom.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika amai Lainandlela vari parunhare kuNairobi kuKenya neStudio 7. Atina. Imwe nyanzvi mune zveutano hwepfungwa kana kuti mental health, Dr. Gadziro Kwekwerere vanoti hurumende inofanirwa kupindira nekubetsera nenyanzvi dzinogona kuyananisa vakawanana kuti vakwanise kukurukura zvinonetsa mudzimba dzavo senzira yokudzivirira kugurwa kwemichato uko kunonzi kuri kuramba kuchikwira munyika. Judicial Services Commission inoti matare akaona huwandu hwemichato yakagurwa munyika hwakapetwa nezvikamu zana kubva muzana kana kuti 100% mugore ra2022, apo matare akagura michato zviuru zviviri zvine mazana manomwe nemakumi matatu nemashanu kana kuti 2,735. Dr. Gwekwerere vanoti vana tete vaisimbobetsera vakawanana havachawanikwi uye vane matambudziko avovo vachiti yava nguva yekuti hurumende ipindire zvine mutsindo munyaya iyi.
Vahwande nyaya yokurambana muwanano yatekeshera muZimbabwe, asi nyaya inoshayisa mufaro zvikuru. Paangava nezvikonzero maonero angu zvakati wandei zvinokonzera kuti vanhu vasiyane muwanano vambenge vagara vose zvakanaka kwechinguva. Chikonzero chekutanga chandingada kutaura nezvazvo kushanduka kwetsika namagariro edu isu savanhu vatema kana kuti savanhu vomuZimbabwe. Iko zvino maZimbabwe atekeshera nenyika dzakawanda, tinotoredzera kana kwatinoti kukopa muchirungu tsika dzavamwe, todziisa mutsika namagariro edu echiZimbabwe, zvozova zvinokonzera kakusawirirana. Kana tikagara toti kujoni, toona vakadzi vokujoni vane maitiro avanoita kana kuti varume vokujoni, isu takuda kuuya nazvo, zvozova sekitawanana. Tiri patsika namagariro evanhu ipapo vahwande, tete vaiva vachikosheswa zvikuru makuriro atakaita. Taitodzidziswa natete kuti kana mapinda muwanano unotarisira zvinetso zvakadai nezvakadai, uye kuti uzvikunde unodai ugodai. Kana watoita dambudziko waitomanya kundoudza tete, ende tete munhu waienzanisa asina kurerekera kumusikana kana kumukomana. Tete vemukomana, tete vemusikana vese vaiva vaine basa rokudzoredzera nokugadzirira zvinenge zvigadzirisa zvinenge zvakanganisika.
Chii chinotadzisa kuti izvi zvirambe zvichiitwa nai Dr. Kwekwerere?
Iko zvino mumhuri dzedu hatichina kubatana semhuri saizvozvo zvokuti tete vangapuwa mukana wavo wokuita basa ravo. Tete vavana vamazuva ano vatova iyo indaneti vavanoswera vachingogugla kana panana Facebook vachiudzwa zvinyaya zvimwe zvinotokanganisa wanano dzavo. Chechipiri chandinoda kutaura nacho vahwande chinokonzera kuti vanhu vakonane mumhuri inyaya yokushayiwa yatinoti pachirungu poverty. Zvino kana murume aroora aine mhuri yake vachi kera pamba kuna mabasa muZimbabwe, chokudya hapana. Zvino somukadzi wanenge achitarisira kuti baba vaende vanoshawashawa vauye necheuviri mhuri idye, panenge pasina. Zvongozokonzera zvakareti kumarana marana. Saka nyaya yokushayiwa inokonzera zvakare mhirizhonga kana kukonana muwanano. Kwozoti zvakare vanhu vomuZimbabwe nenyaya yekushayiwa yatareva yepoverty vakangozara nyika dzose dzose, uye muZimbabwe imomo murume unogona kunge achigara kuhwande uko, mudzimai achigara toti kumusha kuri kuBeitbridge. Saka panotori nemukaha unopa kuti wanano isazomira zvakanaka. Uyu ari kwake, uyu ari kwake, achasangana nemwidzo. Utanga kutora vamwe varume, uyu utanga kutora vamwe vakadzi, nemhaka yemukahwa wedistance unenge uripo iwoyo. Saka ndechimwe chinhu chinokonzera ichocho. Kwozongoti nyaya yokuora kuhunhu, moral decay, vanhu vaakuputa zvinodhaka, vaakuinda vachiona zvinonyadzisira paindaneti, vaakungoona zvinhu zvakawanda wanda. Ende nokuti tete havachapuwi mukana wavo, tsika dzakutotyisa dzimwe kuti unoshaya kuti izvi zviri kuitwa nomunhu akaroorwa nomunhu here. Aya mapfekere eyai? Aya mataurire eyai? Mataurire emunhu ari muwanano here?
Sekuona kwenyu Dr. Kwekwerere, dambudziko iri ringagadziriswa sei?
Inini maonero angu ndokuti hurumende yedu ine basa kuti igadziridze problem iyoyi. Chekutanga isusu tichikura vanhu vaiti murume nomukadzi vaidzidzisa pachikoro chimwe chete. Zvairespektwa nehurumende kuti mhuri dzigare pamwe chete. Zvino iko zvino tero mukaenda kuzvidzidzo zvapamusoro, mudzimai uno apedza chidzidzo ondokandwa muzarabani, murume ondokandwa kana hwedza. Saka izvozvo zvinokonzera kuti vanhu vagare kure nekure. Hurumende inofanira kuita kuti mikana yokuwanikwa kwamabasa maindustry avhurwe vanhu vawane mabasa, nekuti kushaiwa mudzimba kunokonzera chimhirishonga. Uye hurumende inofanira kukoshesa tsika dzedu namagarire edu echikare. Takangoregera zvimwe zvitsika zvichingopinda, ndopatinoona vana vedu vachizopinda mune zvinodhaka, muwana neimomo zvinokanganisa futi. Uye humwe huno hwokuti unongoshaya kuti hauna kumira zvakanaka. Saka hurumende inofanira kuti ite basa rayo ipapo. Kozoti hurumende inofanira kuwana zvirongwa zvokuti vane shungurudzika kana kuti vane zvinetso muwanano voenda vondowana vana chipanga mazano kuvanoenda kucounseling zvichiprovhaidwa nehurumende. Vanhu vachingoendawo chero ndisina mari ndongonowana tete vehurumende vanotiudzawo kuti muwanano garai zvakanaka apa, gadzirisai dzimwe nguva mukatora zano iri rinokubatsirai. Saka hurumende ngaiite zvirongwa izvozvo, vemakereke navo ngavaite zvirongwa zvinobatanidza vanhu.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano hwepfungwa, Dr. Gadziro Kwekwerere, vari parunhare kuFlorida neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mihoro yevanoshanda munigodhi inonzi ichabhadharwa ichienzaniswa neuremu hwedhora rekuAmerica. Izvo zvichaona mushandi wepasi pasi achitambira madhora ekuAmerica mazana matatu ane makumi matatu nemashanu kana kuti US$355 kutanga munandira gore rino, asi zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana 35% zvemihoro iyi ichange ichibhadharwa nemadhora eZimbabwe. Mihoro iyi yakabvumiranwa pakati peAssociated Mine Workers Union of Zimbabwe neChamber of Mines of Zimbabwe. MuNewsday makare, vamiriri vemasangano akazvimirira oga eCivil Society Organizations vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemusi wechishanu, vachiedza zvakare kunyengetedza vaMnangagwa kuti vasaisa ruoko rwavo pagwaro rePrivate Voluntary Organizations kana kuti PVO Amendment Bill. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Action ndiri kudiwa, but we don't have any representatives at national level. Saka isusu we don't take the action into our hands. Pari kutoda plan iyoyo, otherwise our future is doomed. Tisu tikutambura mayouth isusu. Vamwe vari comfortable in their positions as senators, as councillors and MPs. We are here pa polling station shumi nezuro, no rest. Kuita 2 days vari pa polling station and no one would register. No one would register. And you don't actually feel that because vanhu havapo vari kuita their business what they are doing. But we are saying we need an action right now, or else there is no election. In my view, there is no election, especially in Ward 7. Personally, there is no election that noise. There is no election, because that is the election we endorse Zanu. We cannot have an election of endorsing Zanu PF. ZEC is an equal ref, and must play its part neutrally. Kana ZEC is a partisan, one of them is a kafa, it's because we don't care about that. Nobody gets ZEC already, it's because I'm a kafa. Zimbabwe has got a lot of resources, diamond and gold. So how can ZEC have a justified reason? You cannot trust that we're just one. We're not going to pay. Machine is going to wonder. So can I that demonstration against ZEC, ladies and gentlemen? I want to tell you from what's happening. We are doomed. Apana deal. Man, I'm still expecting my miracles. I'm there. I'm here on the ground. And this is the story.
Mangwanani ba wande. Mukenda ine nawo semachokwari ba wande please shoti but the murume uya katika marriage dutse cooperative. The shelter for all ages ngeta 6 years ngeta 7 ngeta 6 no muzika eta 8 no muzika. Apari ukontesta utada kuvotero anodya marriage counseling muno yakanguruini. Munhu uyu akadya marriage evanhu yaya dzatinotsvakadzisa makoti vakaita corruption nampana chakabuda. Murume uya katika marriage ba wande akadya marriage ndichichema ndichichema katika mari dziri vabereki vakachembera vafasira tichida dzimba akatitendera kutozowana tichinyepera 140,000 US dollars yakatya murume uyu wamuri kuona iyeye ari kesti papo.
Ini ndiri kuda kutaura nemacitizens apa kuti ngande tinonyoresa tese tigone kuvhota tikunde hurumende dzanupiwa vari kuda kuvhainika vari vega isiwo tivanomuzimbabwe tinokodzerewo yekudya kuti chiguta saka tigirei kudzirei dokomai ndiregerere pashona apa ndiri muvhenda zvangu but handangokwadziwawo nyika ndiyeduka handiyedu tese zimbabwe
kusodrodi muri sei mazimba ndakanzwa vamwe mai vechitaura pafriday vari kusapota kuti vana vasarohwa musati izvoni mutemo dzamunoona uko kumaeuropean union modo kuuya kundodzisa kuzimbabwe muri kutadza vana panhau yemadrugs muri kutadza vana panhau yembanje zvese pane zvinodhaka muri kutadza but end of the day muri kuti vana vasarohwa manje zimbabwe haina mutemo wakarara panze kudaro sati zvamunoona uko muda kuzviita kuzimbabwe hatina mitemo yakadai izvo ivhingi chero mombe dziripa ndima chaidzo dzisingatadza kurohwa ka haingafambika ndima yacho muisei mazimba
makadi kupa studio 7 apo hama dzangu mose vana vezimbabwe izvarwa zvemuzimbabwe ini ndioto zita rangu handicharevi ndingapondwa zvangu nehama dzedu dzezanup f izi ndine dambotaura zvangu pamusoro peuyo anonzi tafadza mugwadi neuyo anozviti commission ponyato mutauro wemapurisa nyaya dzavo dzongoti akangobvunzwa nyaya chega chega chaitwa chinenge chareswa munyika ongoti ei ini handizivi chakazovi chadai zvakati zvikati vachingotaurala kunge vanhu vanowa mumuti dai vagona kuziva kuti chinonzi zanup f chavapadhuze kupfuura chakupera vana zimbabwe hativhoterei shanduko tione zvinhu zvitsva tisanyengedzwa nemapepa semhembwe ndikare tichingozverezerwa hatirike tichiona chinhu chinonzi zanup f hatichadi kana kuchinzwa vana vezimbabwe hatimirei tinyatsokuva neushingi hwedu tinyatsozvimirira tirwise chinhu chinonzi zanup f chichiva chinhu chinonyangarika zvachose ngapinde zvake mukomana anoya neshanduko nemahusa tigone kurarama tinyika bedu kwete kudiaspora muve neusiku hwakanaka pastudio 7 apo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi reAmerica rinoona nezvemari reFederal Reserve Bank rakabatana nemamwe mabhanga makuru muAmerica akazivisa zuro maneru kuti achabatana mukuona kuti mari muAmerica icharamba ichitenderera kuti zvibetsere vanhu nemabhizimisi. Izvi zvinotevera kupererwa nemari svondo rakapera kwakaitwa nerimwe bhanga guru muAmerica reSilicon Valley Bank. Tabata nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatiudze zvakaitika uye zviri kuitwa kuti zvinhu zvisanyanya kuipa.
Chinenge chaitika apa ndechekuti bhengi rinenge rapererwa nemari nokuti bhengi sokuziva kwedu mari dzetinenge tichiisa imomo bhengi rinoshandisa mari idzodzo kungava kukweretesa vama business kuti vafambise zvirongwa zvavo zvemabusiness akure kwerika varino kweretesa vamwewo vanhu shanguichi dzinenge dzichikweretesa mazimari akawanda saka kuzodzoswa kwemari idzodzidzi kwavanhu vanenge vakweretiswa kana kuti vamabhizinesi anenge akweretiswa iwawawo hakusungirwe munhu ruzhinji rwacho nokuda kwokuti tirikubva mucovid mamwe mabhizinesi anogona kunge akakonewa kubhadhara mari bhengi rozoshayiwa mari iya rinofanira kunge richiva nayo yatingati minimum balance yarinofanira kunge richiva nayo kuti igozokwanisa kupa vanhu nerimwewo zvirongwawo zvimwe zvamabhizinesi zvamabhengi anenge ane zvimwe zvirongwa zvinenge zvichida mari saka pakuzoti tava kuda mari keshi yei vanozoishaya zvobva zvoita mukurumbira nokuti imari dzavanhuka dzavanenge vainadzo idzodzo zvekare zvinobata utano hwenyaya dzeikonomi hweupfumi hwenyika nokuzvinungusa yatinoti consumer confidence yavanhuwo zvavo isu tose kana pasi rese vanobva vavhunduka kuti ko kana iri bhengi iri richishayiwa mari korangu rinozoita mari here vamwewo mhanya kumabhengi vondotora mari kumabhengi kuyoku vogara nadzo mudzimba saka mari sokuziva kwainoitwa navaongorori inofanira kunge ichishandiswa kushandiswa kwayo ndokunge isu vatengi tichiinda kunotenga nayo tisingagari nayo mumba mabhengi achikweretesa mari idzodzo nezvekare
takaona mutungamiri weamerica vajoe biden vachitaurira veruzhinji muno muamerica kuti vanhu vane mari dzavo dziri kumabhanga vasatya nekuti mari yavo yakachengetedzeka pachashandiswa mari yaani apa kuti kutsigira mabhanga awa vaprofesa masocha
zvinowanza zvaitika ndozvo kuti mapropati anenge aine bhengi irora anogona kuzotengeswa achitengeswa kune dzimwewo shanguiti nokuti vabiden vakagara vachotaura nechekare kuti zvatiri kuita kuti vanhu vawane mari dzavo handizvokuti tichatora taxpayers money mari yavashandi vomuamerica inochengetwa nehurumende iya kana kuti hazvireve kuti toprinda imwe mari topa mabhengi aya aiwa urongwa huripo ndohwokuti zvinenge zviina mabhengi iwayo tinoziva kuti mabhengi anogona kunge ana mashopping mall mabhengi anogona kunge ana mazibuilding akakura kura ari mataweda amaofisi aya aanenge achirendesa ndo zvirongwa zvokuti izvozvo ndo zvinogona kuzotengeswa izvozvo kune dzimwewo shanguiti mari yacho yopiwa varidzi vayo vanenge vaine mari imomo zvinogona kuti tore nguva nokuti apa vabiden vari kuzama kubhalanza kuti kana vakatora kana kuti vakavimbisa kuti vachatora mari yehurumende zvakamboitika muna ana 2008 uko vopa mabhengi zvinodonedza uremu hweus dollar kudonha kwouremu hweus dollar kunozonyanya kubatisisa nyika dzakaita sana Zimbabwe dzinoshandisa us dollar semari yadzo nokuti dzinenge dzaakuda mari yakawanda kuti dzikwanise kutenga zvinhu zvokunze zvakaita sana peturo zvina magetsi nokuti dhora ravanenge vainaro rinenge radonha simba racho saka vabiden vari kuzama kubhalanza izvozvo nokuti tinofanira kuziva kuti us dollar ndiyo yatinoti isu international trading currency yapasi pano pese kuti nyika dzikwanise kutengeserana dzinotengeserana neus dollar ino muzinda weworld bank uri uno vana international monetary fund vari uno saka ndo pakaipira mabhengi ipapo
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nhasi richata musangano nevatsigiri varo muchinhoi zvizvara zvedzimwe nyika dzemuAfrica kusanganisa South Africa nhasi zvichange zvichitaridzira pamusoro pezvavanoti hazvisiri kufamba zvakanaka munyika idzi imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inokurudzira hurumende kuti ibetsere mukudzikisa uwandu hwemishato iri kugurwa munyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele